Mufananidzo 61. Mateo 18 ndima 1 kusvika pa 6. Marko 9 ndima 33 kusvika pa 37. Ruka 9 ndima 46 kusvika pa 48. Nguva dzose vanhu vanoda kunzwa kuti vanokosha. Rimwe zuva vadzidzi vakabvunza Jesu vakati, ndiani mukuru kuna vose muumambo hwaMwari? Jesu akadana mwana mudiki ndokuti amire pakati pavo akati, ndinokuudzai chokwadi, kana musingapinduki mukavasa vana vadiki, hamuzombopindi muumambo hwaMwari. Ani naani anozvininipisa samwana uyu ndiye mukuru kuna vose muumambo hwaMwari. Uye uyo anogamuchira mwana mudiki akadai muzita rangu anogamuchira ini. Chinhu chinokosha kuti tizvininipise. Hatifaniri kufunga kuti tiri nani kuna vamwe. Tinofanira kuimba naMwari uye nokuita zvaanotaura.